zuva reAfrica Day kwatiri izuva rakakosha zvikuru kuti uzive kukosha kwezvinhu zvinongova unofanira kudzokera kumavambo kwazvo. Ichivambwa iri Organization of African Unity, donzo rayo raiva rekuti nyika dzemuAfrica dzive nekuzvitonga kudzere, dzive nekusununguka kubva kucolonialism panyaya dzezvematongerwo enyika. Iko zvino tiri kuona kuti Africa Union yafamba yasvika pekuti iyo yava kuti hano kuzvitonga kwenyika tavanako nyika dzose dzomuAfrica, takuda kuti tione isusu kuvandudza magariro edu emukati sevanhu vatema vemuAfrica. Wote maAfrican ndo zvaakufomwa iko zvino zvine Africa Free Trade Area nezvimwe zvakadaro. Izvozvo zvakakosha kwatiri seZANU PF uye zvakakosha kwatiri sevana vemuAfrica.
Aha, tapanzwa apo. Regai titova dzokora mukana rapindewo setripusi vadzokora zuva ranhasi rorevawo zvipi kwamuri?
Aiwa, zuva ranhasi rakakosha semusangano wetripusi tinoremekedza nyika dzemuAfrica, tinoremekedza kushanda nedzimwe nyika dzemuAfrica, uye tinofarawo chaizvo nekuremekedzwa kunoitwa vachamisa kunyika dzakasiyana-siyana. Munoona vachishedzwa kunana Zambia, kunana South Africa, vachitaura nevatungamiri venyika. Uye saka zvinhu zvakadai izvi, aiwa, zvinotifadza. Tinongotitsamwisa chete inyaya yeurombo hwatapiwa navamunangagwa hunoita kuti tive chiseko cheAfrica yose. Matamburiro ari kuita vana veZimbabwe, mukatarisa maorganization ari kunyora kumapepanhau nepaindaneti kuti Zimbabwe ndo yava the worst country, the poorest country in Africa. Saka izvi ndo zvatoda kuti vachamisa vachipinda vobva vagadzirisa vana veZimbabwe vowana ruremekedzo rwavanokodzera muAfrica medu.
Ndoda kuti ndidzoke kwamuri vazavare tichibata nyaya dzakandwa idzo navadzokora. Muri kuona here sekuti Zimbabwe yakagadzikana munyaya dzezveupfumi nezvematongerwo enyika pari nhasi?
Zimbabwe haizi on fact the poorest country muAfrica. Imapozisheni anotaurwa nevanhu vepropaganda zvavo nekuda kwokuti vane chinangoko chavo chinechekuita neZimbabwe. Nyika dzakaita sana Somalia nana DRC ndo dzinoverengwa senyika dzine urombo hwakawandisa muAfrica kwete Zimbabwe. Uye vana veZimbabwe,
mirai ndikubatei muromo vadzokora vadzoke. Muri kuzvinzwa here vadzokora zviri kutaurwa navazavare?
Aiwa, vazavare vari kunyeva. Vataura ivo kuti DRC ndevanangobata nevanangoenda pagugu. Gugu iri kutaura kuti inflation yeDRC i3.04%, yeZimbabwe ukatarisa i780%. Saka havangafananidze DRC neZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunhonga sose nemuromo. Vazavari vanofanira kubvuma izvozvo. Tiri kutambura kana kuSouth Africa uku vanhu maZimbabweans ari kupitwa, ari kuurayiwa, ari kuponzwa, ari kudzingwa, vanobatwa senhapwa nenyaya yekuti munyika medu zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Chinondirwadza ndechekuti Zimbabwe ine upfumi hwakanyanyisa. Tine goridhe, tine mercury, tine madiamonds, tine 63 makumi matanhatu nezvitatu eminerals atinawo anofanirwa kushandiswa munyika yedu. Vana veZimbabwe votanga kuonekwa sevanhu voita chiremerera chavo, kwete zvokuti tinoita 5 million maZimbabweans ari kugara kunze kwenyika. Vari kutizi vaivo vazavara havasi muZimbabwe sei vasingagari kuZimbabwe. Vazhinji tiri kutiza nhamo iri muZimbabwe, ende vamunangagwa vakoniwa, vatadza. Vamugabe vangu vari kutori nani in the history of presidents and in the history of nations. Vamunangagwa ndo vaita wekupedzisira, is the worst president. Hapana chatinovaita kulegasi yavo kuti izvi ndo zvaitwa navamunangagwa.
Vazavare vakuvaviwa vanoda kupindura.
Hakuna kana inhamo yoga yoga.
Mashoko enyu ekuonekana nevateereri
tiri kuti gore rino igore rekusimbisisa pasa riri kuitwa neZANU PF. Kuvakwa kuri kuitwa muZimbabwe zvipatara, mishonga yekuunzwa, kuvakwa kuri kuitwa madhamu, kuvakwa kuri kuitwa migwagwa, zano pia irupanga kuramba iri kwa isitonga ni kutunga nila nika yezi mpapu
uyaiwa jokora
ni mwachete ni kutitipume
uyaiwa jokora
kuvotera zano pia wanawe Zimbabwe pama elections aliku uyaya kuvotera zime 5 years mamwe makore mashanu ekutambura enamo ekupiwa kwe zvicherwa zvedu kuvotera vachamisa kuvotera mabasa kuvotera mugagwa yakanaka kuvotera zvipatara zvine mishonga kuvotera vachamisa kuvotera mafaro asina mukara akamboona.